vazhinji mumadhorobha havana kukwanisa kunge vachishanda zvakanaka nokuda kwedenda reCOVID-19. Veruzhinji vaive nemusika pano napapo, vanhu vaienda kunotsina pano napapo, vaifamba vachienda kunotsvaka, havana kugona kunge vachigona kuti vashande semashandiro avaiita. Saka tiri kuona kuti zhara inoita seyawedzera. Kare zvaisiitika zvakanyanya kumaruva, asi tiri kuona kuti kunyange nomumadhorobha veruzhinji vari kunetseka kuwana zvokudya.
Muri kushanda sei nevanhu vakadai?
Tiri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuvapa mari dzokuti vatenge chikafu. Kwabatsira zvekare tinogadzira mapurojekti tichibatsirana nevamwe mapoka akati wandei, ma-non-governmental organization. Totarisa vaya vanonyanyisa kunetseka mukati menharaunda ndoo vatinonyanyobatsira. Mabasa atinogaroita munyika yeZimbabwe taisinyanya kuzviita kumaruva, asi kuda kwedenda reCOVID tiri kuona kuti urongwa ihwo hune pundutso kunyange nemumadhorobha.
Tinoona kuti muri kuti munobatsira nemari, munowana sei kuti ava ndo vatichabatsira?
Ongororo netsvagurudzo yaitwa inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoratidza kuti une zhara uri kunetseka uye vangani. Iye inotarisazve kuti pane vanonetseka vacho vatawana, vanonyanyonetseka ndavapi. Saka ongororo iyoyo ndo inotibatsira kutiratidza kuti tikaisa rubetsero rwedu munzvimbo yakati neyakati ndoma tinoona kunga mune vari kunetseka vakati wandei.
Muri kushanda sei nehurumende panyaya iyo yechikafu? Tichiona kuti mune dzimwe nguva tinomboona pachitaurwa ipoko kuti pane zvematongerwo enyika zvinombopindira panyaya yezvimwe zvirongwa zvechikafu.
Ongororo netsvagurudzo inonzi ZIMVAC inotungamirwa nehurumende yeZimbabwe. Tinoshanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe, tinoshanda navo mumadhorobha, uye tikasangana isu kana kuti neripoti inoti iyo chikafu chingangova chisiri kusvika kwachinosvika, tinoshanda zvakanaka namaauthorities vangava vana DA kuti tione kuti tagadzirisa.